tichaendera mberi nekuratidzira kuchange kuri chinhu chichaitwa vhiki nevhiki rega rega kusvikira nhunha dzedu dzanzwikwa, tichiendererawo zvemberi nekuregera kuenda kumabasa kwatakatanga kare, asi tichichinja nzvimbo dzatatambogadzira tichiti mapoverty camps kuti dzichiita nzvimbo dzekuwana kwemapublic services asi isakwanisa kupiwa nehurumende.
Izvi zvinorevei vamasaraure?
Zvazvoreva ndezvekuti people to people solidarity centers ekuti taakudzidzisa vana mahara asi tisingadzidziri muzvikoro sezvatakambike tichironga. Taboronga kumashure ndo zvataakuchinja mapoverty camps ati atichigadzira kuti ave nzvimbo dzekudzidzisa vana mahara.
Handisi kudzidzisa kuti kana muchidzidzisa vana mahara zvinokubatsirai sei panyaya dzemari inopinda muhomwe dzenyu pachinambo chokudema ngovadzidzisa vari muzvikoro? Mutsauko wacho uri papi apa?
Hondo yatinayo haisi hondo yekurwisana nevarombo sesu vane vana vatodzidzisa muzvikoro. Tine hondo naemployer wedu uyo anofanira kunge achitibhadhara ari kuramba. Asi tinoziva kuti employer wedu vana vavo havadzidze muzvikoro zvatinodzidzisa, vanodzidza mhiri vachidzidza kunana Australia kunana Britain. Saka sevarombo tiri kuti hatinganyimane dzidzo mukutambura kwedu. Mukutambura kwedu tichadzidzisa vamwe varombo sesu tichiita kuti vawane dzidzo sezvo, asi hatisi kuzoita izvi tiri hapwa zaemployer asingadi kubhadhara. Saka zvikoro zvake zvaakagadzira zvinoita kuti iye aite government achagara nazvo, asi basa redu tichaita tisingashandiremo, tichibatana pamwe chete sevarombo vanotambura vakaraswa nehurumende.